Ndivyo anemosha na magaidi ndivyo anayomosha. President Wenyika anaitwa commander in chief wa MAD Defense Forces. Ndiye anodeclare kana kumisa hondo. Hapana minister kana commander wa mauto anesimbare kutanga hondo. Hondo inotangiwa na president. Yomiswa na president. Kana tikataura nezvekukura hondo tirikutaura je plan yakaitwa yekugadzira a force army yakatounzirwa ma instructors from North Korea vakachinda kunoita operation yavakatuma azvishandi kuramba tichinyenyeredza dambudziko ratinaro kunyanya kana ari kufanira kunge achipa mhinduro achiri mupenyu.
Hapana vamwe vari mumhosva iyi here?
Ko kunogopomerwa umwe sei muridzi wenyaya aripo? Kana pane vakaronga naamugabe kana kuti vakapa vamugabe njere, vamugabe ndo vanofanira kutaura kuti ini ndakatotyona nhingi kana kuti wandai aifurirana neni ndinhingi, kwete kuti isu tisipo pazvarongwa nepazvakamiswa toti aiwa uyo akatuma vanhu kunoponda vanhu uyu haana chekutaura. Ngapawane vamwe vanotonzi ndivo iye ndiye anofanira kutipa kana tichida kubata munhu anove muridzi wemhosva. Muridzi wemhosva aripo.
Pane vanoti zvamuri kutaura inyaya yekutsvaga rutsigiro, maifanira kudai makataura nyaya iyi kare.
Kana ndikatsvaga rutsigiro rwepolitics, ini ndichitaura zvinhu zvinoita kuti nyaya yatinetsa isvike pakupera, chakashata chii? Kana politics zvichiita kuti maproblems ari outstanding asolviwe, what's wrong about that?
Saka chinofanira kuitwa izvozvi chii matemadanda?
Handisi dare inini. Ini zvandakataura ndo zvandakataura kuti muridzi wenyaya aripo ngaabvunzwe nevanofanira kumubvunza